Kurenele zin expo inenge iri kubva musi wa 25 kusvika musi wa 28 kuBoston.
Mukatiudza kuti kupi chaiko chaiko?
Okay, saka this year inenge iri paUMass Lowell in Conference Center kuMassachusetts. Ndo patinenge tiri kurenele.
Chirongwa chayo ndechei uye chiri kurongwa nani?
Saka Zim Expo iri kurongwa nemaZimbabweans vanogara munomo, and reason chikonzero chekuti tiite Zim Expo is really kuti tikwanise kuti tiunze mhuri dzakauya kuno kuZimbabwe, dzimwe dzakauya kuno kuAmerica, dzimwe dzekuCanada tichibva kuZimbabwe, kuti tive nenguva kamwe pagore patinosangana tese hama neshamwari, just celebrating life, enjoying together, kind of like a family reunion. And this year tinenge tine zvirongwa zvakaita sebusiness exports, patinenge tinenge tichikurukura nevakuru vedu vanenge vachibva kuBarclays Bank Zimbabwe, tetina makonzovu nevamwe vanenge vachizoratidzira mabhizimusi avo pa whole weekend yoyi kubva musi wa 25 iyoyi kusvika musi wa 28. Tinenge tine Miss Zimbabwe USA, tinenge tine Battle of the DJs inenge iri ku musi weFriday, tinenge tine concert ya Killer T na XQ musi weSaturday, tinenge tine mutambo wenhabvu, tinenge tichigocha zvekare tiri pamwe chete tichitamba volleyball. Saka zvirongwa zvakawanda zvinenge zviri kuzvichiitika kuti tive tichingosangana pamwe chete tichipembera tese paweekend iyo yatiri kusangana nayo.
Munotarisira vanhu vakawanda uye munofunga kuti vangabva kupi?
So far tine vanhu vari kubva even as far as UK, tine vanhu vari kubva kuCanada, like I said already, tine vanhu vari kubva kuZimbabwe, tine vanhu varimo imo munharaunda yeBoston iyoyo pachezvayo, tiindiyenchi achibva kuChicago variko vari kuuya achibva kuCalifornia. Saka really is the whole of the United States kunzvimbo dzakangosiyana siyana. Tokutarisira vanhu vakawanda chaizvo and we are really looking forward kune event yoyi yatakatarisana nayo.
Ko vanenge vachida kuuya kuzoona vanozvifambisa sei?
Kuti muwane matickets price inenge iri nani, tiri kukurudzira kuti vanhu vaende pawebsite www.zimexpousa.com/tickets. Kira munokwanisa kuwana matickets anenge achitengeswa ari paany bad price kusvika musi Thursday. Friday inenge nako kubva musi Friday matickets anenge apa full price kuzenge makumatenga pagate. Asi tokudzira kuti so far vanhu vatenge matickets online ipapo.